This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera kurume 8 2014 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakarasirwa nemabasa vanosvika pa 8,000. Zvinoreva kuti izvo vanhu vakutambura kwatonyanya. Zvataitaura tiri kuramba tingowanda mukati meurombo zvatowedzera.
Sangano revashandi reZCTU rinobuda neongororo inoratidza kuti makambani akawanda ari kuvhara munyika.
Tiri kuda kushandisa vari kutiedze kurangarira kanonyorwa semadzimai echidiki atanga tichishanda navo kuti tione kuti shanduko yakava muupenyu hwavo mushure mekunge tatanga basa rekukurudzira zvekodzero dzavo nekuti vange vari vanhuvo vane chekuita munzvimbo dzavanogara ndeipi.
Nhasi izuva rekucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day.
Atoshina masandofunga vasvika pakuda kutaura chokwadi chekuti zvavakataura murongwa hweupfumi hwenyika hunomirira 2014 hazvichashandike nazvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoyambira kuti zvakavimbiswa nehurumende pabhajeti yegore rapera hazvisi kubuda zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vanhu vakawanda vanogona kurasikirwa nemabasa sezvo makambani akawanda ari kuramba achivharwa. ZCTU inoti iri mubishi mekukwenenzvera ongororo yayo yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nemabasa. Taita hurukuro nemutungamiri weZCTU George Nkiwane.
Nyaya iripo ndeyekuti patakati vamasekita zvedu ose maunions edu ativudze kuti makambani akavharwa mangani zvakamira sei. So far zvatawana ndezvekuti tine makambani anosvika 75 wongu tezvatanogona kudarika dozi vamwe havasati vatiudza havasati vaunza zvavakawana asi takawana 75 ari unzi akavharwa.
Ko vakarasikirwa nemabasa vangani?
Vanhu vakarasikirwa nemabasa vanosvika pa 8,000 zvinoreva kuti izvo vanhu vakutambura kwatonyanya. Zvataitaura tiri kuramba tingowanda mukati meurombo zvatowedzera ende tikazvitarisa tichienda mberi zviri kungoratidza kuti makambani akawanda acharamba achivhara ende hapana vachada kuzoinvestawo mune kuti vanhu vawane mabasa zvinongoreva kuti tangova vanhu venhamo chete dzemadzimbabweni.
Mutungamiri weZCTU vaGeorge Nkiwane vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vavi kuratidza pachena kuti vimbiso yavo yekuti vachapa RBZ mari inosvika mamiriyoni mazana maviri haisi kuzoshanda. VaChinamasa vakataura nechina kukoreji yemauto yeStaff College muHarare vachiti bhanga reRBZ ravi kutadza kuita basa nekuti rine chikwereti chinosvika 1.3 billion. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wekambani Economita Global Capital vaChris Mugaga kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Nyaya inoshuisa zvikuru chitarisa uri mwana wenyika yeZimbabwe. Atoshina masandofunga vasvika pakuda kutaura chokwadi chekuti zvavakataura murongwa hweupfumi hwenyika hunomirira 2014 hazvichashandike nazvo. Vari kuziva kuti zuva rasvika kupera kwemwedzi uno wakukadzi kuti ivo vakati hakuchina imwe nzira inodarika yokupiwa mari 100 to 200 million US dollars kuti tisimudzire bhanga hombe. Imari shoma uye mari inogona kusabuda iyoyo. Saka vaChinamasa Varugwe zvavo kutaura nenzira yekuti vari kutarisira zvakawanda kugendwa mberi muZimbabwe vakanyanya kuwana tarisiro. Izvozvo zvisakumira zvakanaka. Hapana kachinja. Vashandi venzi vakawedzerwa mari kutanga kugorera 2014 havakwanisi kuwedzerwa. Vasina mari vakapera zuva iroro vakaripinza muna April. Saka ndiko kuoma kwakaita zvinhu panguva iyi.
Dambudziko ringagadziriswa sei remamiriro akaita zvinhu kwa RBZ?
Mamiriro akaita zvinhu kwa RBZ munoona kutoziva kuti ine chikwereti muno munyika chinhakamba akawanda nemabhanga chaiwo chaiwo chinosvika bhiriyoni. Miliyoni nhatu. Saka mukumira waita zvinhu zvakadaro kuona kuti bhanga hombe riri pakaoma.
Mukuru wekambani yeEconomita Global Capital vaChris Mugaga vari parunare muHarare.
Doro tandira pasita faza vari pasita faza kana ma ancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada makaterera studio 7
waya muza waya waya mpanzi hangu andikandira ma waya waya.
Sangano re-European Union nere-United Nations Food and Agriculture Organization kana kuti FAO anoti achapa Zimbabwe mari inosvika mapaundzi emamiriyoni gumi nematatu. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kutora makore mana uye chinenge chakanangana nevarimi vadiki munyaya dzekupfuya mombe uye nemadiridziro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Welcome kuma blessing chikwereti chinoti netseiwo kuti hachingobudi ipapo ipapo nokuda kwekuti pane urongwa hunoitwa nevemabhengi.
Teererai mangwana muchirongwa cheYouth Forum apo tichaita hurukuro nava Dixon Majaha, mumwe wechidiki akakwanisa kuona mari kubva kuhomwe vechidiki yeYouth Fund. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipiwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi tichange tichitarisa zuva revanhukadzi iro rinozikanwa seInternational Women's Day iro riri kucherechedzwa pasi rose. Zuva iri ndere kucherechedza mabasa ari kuitwa mukuedza kurandudzira upenyu hwemadzimai pasi rose. Taita rombo rakanaka kunge tine mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women Development Muzvare Glanis Changachirere avo vachange vachizeya nesu nemabasa avari kuita mukuedza kukurudzira kodzero dzevadzimai munyika kunyanya vechidiki. Tatanga nekuvhunza Muzvare Changachirere kuti zvii zvavari kuita panguva iyi yekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose.
Tine zvirongwa zvatinazvo sevanhu vanga vachishanda nemadzimai zvikuru sei echidiki kwenguva yakati rebei patanga musangano wedu. Tiri kuda kushandisa zuva iri kuti tiedze kurangarira zvanonyorwa zvemadzimai echidiki atanga tichishanda navo kuti tione kuti shanduko yakava muupenyu hwavo mushure mekunge tatanga basa rekukurudzira zvekodzero dzavo nekuti vange vari vanhuwo vane chekuita munzvimbo dzavanogara ndeipi. Izvi zvinenge zvichienderana nedingindira regore rino riri kuti iro inspiring change kuitira kuti madzimai aya vave vanhuwo zvakare vanokwanisa kukurudzira vanhu vari munharaunda dzavanogara navo kuti vangewo vaine chekuita zvikuru sei mubasa ratiri kuita rekuti vange vachijoinawo maboka anokurudzira kodzero dzemadzimai, kodzero dzevechidiki uye kuti vave vanhu vanowanikova nezvekuita zvikuru sei panyaya dzekufambiswa kwezvinhu munyika yedu.
Ndedzipi nhunha dzamungati imi dziri kunyanyoshungurudza madzimai nyanya vechidiki pari zvino?
nuna zhinji dzanga dzichibuda mumadzimai echidiki inyaya dzemhirizhonga yakanangana nemadzimai. Tinoona kuti munharaunda dzatiri kushandira inharaunda dziya dzinoti dzakasaririra zvishoma. Naizvozvo vanhu vari munharaunda idzi vanhu vanokoshesa tsika namagariro nezvimwe zvinhu zvinowanikwa izvo muhistori yeZimbabwe. Asi zvimwe zvezvinhu zvavanokoshesa munharaunda idzi zvinhu zvinokanganisa zvakare budiriro yemadzimai. Asi nekuda kwetsika dzedu madzimai vanga vachiramba vachitarisirwa pasi vachinzi basa ravo ndere kunge vari mukicheni vachibika vachirera mhuri. Havakwanise kunge vaine zvigaro kana kuti vachinge vachitungamirira. Zvinhu zvanga zvichinyanya kubata madzimai zvikuru. Chepiri inyaya yakanangana nechouviri kuti nekuda kwekugara kwavari kuita munharaunda idzi ruzhinji rwavo haruwanirwi mari dzekuenderera mberi nedzidzo. Naizvozvo vanozongoguma varoodzwa vamwe nemakore mashoma shoma akaita se12 years. Vadaro vanenge varoodzwa kune varume vanenge vane mari dzavo. Saka naizvozvo vanhu varamba vachingosaririra kumashure vachitarisirwa pasi vachityorerwa kodzero dzavo nokuda kwokuti vanenge vakatarisira varume vavanenge vachigara navo mudzimba. Uyezve tikada kutarisa mawanikiro anga achiita zvirongwa zveupfumi munyika yedu zvanga zvisina donzo rakanyanya kutarisana zvikuru sei nemadzimai echidiki.
Sei muri kudaro, mungape muenzaniso here?
Muenzaniso uri wenyaya yeyouth fund iyi yakaparurwa necabs nestandvik nemamwe mabhanga emuno muzimbabwe. Mushure mekunge tachema-chema kuti madzimai vanodawo kuti vange vachitariswawo payouth fund iyoyi, takaonekwa zvichingoramba zvichisimbirirwa kunzi maapplication emadzimai echidiki haasi kukwanisa kumita zvavanga vakatarisira. Asi vachiziva zvikonzero zvokuti ruzhinji rwemadzimai ava vanhu vasina dzidzo yokuti vanogona kunyora zvinhu zviri technical, asi vachifanirwa kunge vachingopiwa rubatsiro zvichienzana nekuti vari kuziva here zvavaroda kuita maererano nezvirongwa zvebudiriro. Vanogona here kunge vari vanhu vachizomanaja mabhizimisi aya? Vamwe vavo vachitova vanhu vagara vane zvavari kuita zvanga zvichingoda kuvandudzwa. Saka tinoona kuti idzi inhuna dzaramba dzichingova mumadzimai. Kunyange zvazvo tanga tichiedza kukurudzira basa rekurudziro dzavo uye zvekuti vave vane chekuita mune zvamatongerwo enyika nenyaya dzeupfumi. Zvakare,
pane zvirongwa zvamakagadzira here zvamuchange muchiita mukuedza kurangarira zuva irori reInternational Women's Day uyezve muchazviita rini?
Tichaparura chinyorwa chedu chinongotaura maererano nekushanda kwanga kuchiita musangano wedu kuti wanga uchishanda sei nemadzimai echidiki. Ndezvipi zvanyanya kuvabatsira, zvingangoda kuongororwa nemapoka ari kushandawo nemadzimai ndezvipi? Tichizoenderera mberi isusu nemusi wechitatu tichange tichicherechedza zuva iri tiri kunonzi kuGlendale kumaZoe Rural District.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Glanis changa chirere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosanga ngana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kode nandi nawandinovenga nemunandi nataka saka warwandione kutenga zone mazono vari kuti azono vari kurarama nezvipi zvinoine wewe unelazo.
Zvikera ndinenge Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor. Makateerera kuStudio 7.
Sienda kadaro chenetsa pachi uri kuzvinetsa zve life fama ufe mazi anasienda.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro pachirongwa chenyu umo tinotaura zviri kuitika muupenyu hwedu mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwemabasa akaitwa naDr. Giles Fort kubva pavakavamba chipatara chesanyati Baptist Mission Hospital mugore ra1952. Svondo rapera, vagari vekusanyati nevamwe vanobva kure vakaungana pachipatara chesanyati Baptist Mission Hospital vachirangarira Dr. Fort. Murukuru yedu tina Dr. Henry Madzorera, avo vanova mumwe wevanhu vakanga vari pachipatara ichi vachipemberera mabasa aDr. Fort. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Madzorera.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Ichokwadi, musi wemugovero wapfuura iwoyi musi wa1 tatiri pamhembero dzatinoti memorial service dziya. Asi iri celebration zvakare yekupembera kuti murume uyu anonzi Dr. Giles Fort akauya muZimbabwe gore ra1953 akavaka chipatsara cheSanyati Mission chimire nanhasi. Murume akanga akazvipira zvikuru pabasa rake, anga ari mutariri mukuru wezvinhu zvaaipiwa. Aipiwa mari nevamwe vake kuAmerica kwaaibva achivaka, ende akashandisa peni rese zvinoverengetwa nevai vakamutarisa kuti aishandisa mari zvakanaka. Pasina huori yatinoti accountability muchirungu iya, achinatsa kuratidza kuti anogona basa. Akavaka chipatara ichi kubvira dziri 2 rooms dzematanda nemadhaka, tumba tuni tokumusha tuya. Akarapa ari ipapo iye nemukadzi wake vairapa vese, kusvikira vazovaka chipatara chikuru chatoziva nhasi seSanyati Baptist Hospital chimire. Tinoona vanhu vanodarika 65,000 pagore kuoutpatient. Ndiye akaita izvozvo.
Kurangarira kwamaiita kwanga kuri kwekurangarira kushaya kwake here?
Murume uyu akashaya gore rakapera muna January gore ra2013. Akazoshayika ava kuAmerica ikoko. Akashanda nguva inosvika 36 years ari muZimbabwe achiremba ari pamishini. So akagonoshayika akakura, angava ne89 years. Asi taipemberera upenyu hwake nokuti murume akaita basa rinoshamisa rokusvika muSanyati mucharira mhondoro kusati kwava nedevelopment. Akavaka chipatara, mishini ikakura, takayanga iri mhemberero yebasa rake. Tine zvakawanda zvatakadzidza kubva paari. Mhemberero ikoko zvatakanyanya kudzidza ndechekuti Mwari ari kutsvaga machampions muno muZimbabwe. Mari machampions okuita basa rake rakafanana nerakaitwa naDr. Ford. Tikanyanya kudzidza nyaya yestewardship, utariri. Munoziva nzira inobva mukadoma kuenda kumishini ikoko. Ndichiri mwana wechikoro ndokuti ndakadzidza ikoko. Taitora 45 minutes chete kufamba kubva mukadoma kusvika pamishini ipapo. Rwendo runo tichienda kumhembero dzemurume uyu takatora nguva inodarika 1.5 hours. Nokuti unofamba uchiita zigzag uchitenderera nzira, uchitenderera mapothole. Ukanzwa kufamba 96 kilometers unopedzisira wafamba 150 kilometers chaidzo. Bad stewardship, utariri wakashata. Maindependent nzira iyo yanga yakanaka. Izvino yangu vamakomba makomba. Ndiri kutadza sei kutarisa zvinhu zvedu.
Hurumende iri kushandawo sei nechipatara ichi, Dr. Madzorera?
Hurumende yemunhu hayo inoshanda zvakanaka nevamission hospitals. Nokuti munoziva nguva yatatiri yehyperinflation, zvipatara zvakasara zvichishanda chete ndezvemamission. Vanhu vaibva kwese kubva Buruwayo, Harare, kwekwemuno ndino varwere vakawanda voini vaenda kuSanyati Mission nokuKaranda Mission. Ndo mission dzanyanya kutaurwa nevarwere izvozvo vachienda kunotsvaga kubatsirwa. Saka mamishini akashanda zvakanaka, handingadomiyese vana Driefontein and so forth. Asi generali hurumende inoshanda zvakanaka nemamishini. Inofanira kunge ichabetserawo pakuvapa mari yatinoti granting aid. Asi tinoziva kuti makore gumi apfuura havasi kuwana mari iri meaningful yokuvabetsera kuita basa ravo. Saka mamishini ari kurarama nemari dzavanososa vega kubva mhiri kwemakungwa nekunoma mabhuru avo.
Tichitarisawo kuSanyati Baptist Mission Hospital, zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe tichitarisa zvimwe zvamachema panyaya yeutariri?
Ndoda kurangaridza vana veZimbabwe kuti izvo nyika ino neuzere hwayo zvese ndezvaJehovha, hakuna chedu pano pasi. Saka kana tamboziva kuti panyaya yeownership zvinhu ndezvaMwari, uyezve pakuti kana tobva pano pasi hapana chatoenda nacho tichibva munyika ino, I think pfungwa dzedu dzingabhedhenurwe. Nokuti corruption ndo one of the big problems iri munyika muno. Tinoona corruption ichita creep in kwese kwese muno munyika medu. But dei taive neutariri hwakanatsa kuitawo sehwana Dr. Ford, I think izvinhu zvaitikira zvakanaka.
Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai Dr. Madzorera nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ndinotenda nevateereri, ndinokutendai.
Manga makateerera kuna Dr. Henry Madzorera muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, chirongwa chamunopiwa neni, Jonga Kandemiri. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichange tichitarisa zvine udzamu zviri kuitika muupenyu hwedu. Anokusiyai mumaoko aBlessing Zulu, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Magatirira Studio 7. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheDynamo chiri kutamba mangwana nechikwata cheAS Vita chekuDRC makwikwi eCAF Champions League. Mutambo wekutanga wakatambirwa kuNational Sports Stadium muHarare svondo rapera, Dynamo yakaita mangange neAS Vita 0-0. Sezo, nguwa edi apera, rigaiti mbotarisa msore na usha kare. Sangano reva shandi, robu daneo ngororo inoratiza kuti makamba na kawanda arikufarwa munyika. Nasi, izuare kucherecheza zuare madzimai kana kuti international.